Tinotenda nhasi tinoona kuti pakwana makore akati wandei after 1 August patakaona masoja achiuraya vanhu mumastreets eHarare. Izvi zvakazoitsa kuti pazoita iyo yamataurai inonzi Mohlante Commission yakapawo marecommendation yekuti paitwe inonzi national healing and reconciliation, vachitarisawo kuti mavictims akapfurwa panguva iyi vave vachiwana pachiringazi compensation, and also pachizoitwa mainvestigations pachizozikanwa pachizoonewa kuti paitwa justice yekuti vakapfuura vacho vave vachibatwa vane vari responsible pachirungu.
Muri kuona sei mabatirwo enyaya yacho nehurumende kusvika pari zvino?
Izvi zvinhu zvokuti hatisati tazviona zvichiitika, hatinambobvira tambonzwa anything chichibva kuhurumende chinotaridza kuti pane any investigations kana kuti pane masoja kana kuti vanhu vakambozoitwa investigate kana kuti kuprosecutwa mumatare edu ezimhosva. Zvinhu zviri kuonekwa zvichirwadzisa atikati mavictims, and zvinhu zvokuti isu semagweta anomira kodzero dzevanhu zvatinoti pachirungu hurumende iri kuramba ichipara mhosva yekusapa justice kune mavictims acho akapfurwa, because tinoona kuti vakawanda vacho vakabuda vachivapfurwa vanga vachingoriwo vanhu zvavo vaingozvifambirawo mumastreets eHarare. And tinoona pamufananidzo inobuda papa nevakadzi papa nevarume vakapfurwa, and vamwe vacho vakatozofira kuzvipatara muHarare.
Zvii zvamaitarisira kuti hurumende iita apa?
Dai hurumende yaikoshesa kodzero dzevanhu, dai yakaita investigate zvakaitika musi wacho kuti vanhu vakambopfurwa sei, and panhu mavictims akapuwawo mukana wekuti vavo vachipindawo pakana matare edzimhosva vachipawo maonero avo nezvinhu zvakaitika musi uyu, but zvinhu zvokuti hatisati tazoona zvichiitika. Tinoona futi zvekare kuti hurumende hainambobvira zvekare yambodzokera kune ivo vakapfurwa vacho kana hama dzevanhu vakapfurwa vacho kuti vavape yatingati compensation yezvinhu kupfurwa kwavakaitwa. Zvinova zvinonzi pachirungu kuwedzera yatinganzi impunity. Zvinhu zvokuti nanhasi uno zvinhu zvinorwadza kuti vanhu vanogara munyika ine hurumende inenge ichiti inokoshesa mutemo kana kuti inokoshesa constitution, ivo vasingakwanisi kuwana yatingati justice mumatare edu edzimhosva kana kuti justice kubva kuhurumende yacho inenge ichinzi yakachikora. Saka zvinhu zvokuti nhasi uno patichirangarira 1 August zvinhu zvinorwadza kufunga kana zvinhu zvinorwadza kuti tizive kuti hurumende hapana chati yaita pamakore ese aya apfuura kubva paitike zvinhu izvi.
Nyika yatarisana nedzimwe sarudzo gore rinouya, zvine matambudziko akaita sei zvekusagadzirisa dambudziko iri ra2018?
Tichitarisana zvekare kuti gore rinouya tiri kupinda zvekare mumaelections, zvinhu zvokuti zvinhu zvinorwadza kana zvinhu zvinotyisa kuti hurumende yacho inogona kungozvipama zvekare, and pachizoshayikwa even yatingati justice inozoitwa after that. Saka tinokurudzira kuti hurumende iite serious pakukoshesa kodzero dzevanhu, iite serious pakuona zvekare kuti marecommendations akaiswa necommission yavamohlande aonekwa achiitwa, kunyanyanyanya nyaya yekukombanzeta mavictims of this illegal act yakaitwa nemasoja musi wa 1 August 2019. Neizvozvo ndoti hapana zvimwe zvingave zvichida kutaura kunziwa kuti hurumende ikoshese yatingati bumburi remutemo nekodzero dzevanhu muZimbabwe.